Kuno kuAmerica ndafambirawo kugadzirwawo kumeso kwandakapiswa neacid nemurume wandakange ndaramba fungai hamuna kwadi muriri.
Zvakafamba sei? Uyezve makanga maonana nemurume uyu kupi?
Nafungai takaonana gore ra2014 tikadanana tikagara tese muna October 2014 iyeye. Nafungai hamuna kwadi ini ndakazoona kuti uyu murandarume uyu haasi munhu wekuti angagarike naye nenhau yekuti munhu uya anofarira kuda kuwa iye anozviona kuti iye ndiye ega munhu munyika. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti inini ndisiyane nemurandarume uyu. Murandarume uyu ndakamuudza kuti inini handichakwanisi kufambidzana newe mugore ra2020. Saka murandarume uyu akatanga kunditumira mameseji achiti izveni ndinogona kufa newe kana kuti ndichakuuraya. Semunhu akanga ari kushandira Cape Town kuSouth Africa, inini ndichigara kuPretoria, ndakangoti hai ishungu chete dzekutaura ndisingazive kuti munhu aitorevesa. Ndipo paakazouya musi wa17 February 2020 achitidira acid, akabva atiza haana kuzombowani.
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa paakauya kuchipatara achitaura nenhau yenyaya iyi ndakavaudza zvese pamusoro pemurandarume uyu, asi mapurisa akangoti isusu hatina kumuona. Asi vanotaura vaiti fungai ariko kuCape Town iko kuSouth Africa. Saka nanhasi fungai muriri achiri kungofamba kunze uku haasati asungwa.
Mune mhuri here uyezve muri kuzviriritira sei?
Ndine vanakomana vaviri, Carlton Ruocha ane 17 years naMichael Ruocha ane 12 years. Vana ava vari kuZimbabwe, vari kuenda kuchikoro. Saka ndanga ndichitokumbirawo rubatsiro kune vanobatsira, vandibatsirewo pamhuri iyoyi nekuti inoda kudya, inoda kupfeka uye vanoda kuenda kuchikoro, maschool fees. Saka kune vese vakateerera vanokwanisa kundibatsirawo, ndokumbirawo rubatsiro rwenyu.
Mushure mekunge madirwa acid, manga makurarama sei?
Mushure ndadirwa acid pandanga ndiri kuSouth Africa, ndanga ndichirarama kurarama kunorwadza kwekuti izvozvi kana makatarisa iri ziso harichawo, rakavharikira mukati. Iri racho rakasara rinoona, harioni zvinoenda kure, rinoona zvingori padhuze nekuti ndinenge ndichiona mhute. Saka kurarama chaiko kwakava kunoshungurudza pamusoro poupenyu hwangu. Kuti ndikwanise kuchishandira mhuri ndakanga ndisingachakwanisi, uyezve vana vanga vachibatsirwa nezororo kumulani funeral plan kubhadharirwa chikoro, asi kontrakti yacho iri kupera gore rino iri. Gore rinouya panenge pasisini.
Zvakafamba sei kuti muzowana rubatsiro urwu rwekuti muuye iko kuno kuAmerica?
Ndakanyorera nyaya yangu kuna Sisimeli Diaries. Ndanyorera ikoko ndipo pandakazowanawo murandakadzi Comfort achiti ane rubatsiro rwechipatara rwaangakwanise kuita. Akatondifonera Comfort apiwa nhamba dzangu naMeli, ndokutaura kwaakaita neni. Ndikazotangawo kufambisa mapepa vainditumirawo kuchipatara. Ndinongoda kutenda murandakadzi iyeye pane zvaakandiitira mukati moupenyu hwangu, nekuti ndaingogara ndichishungurudzika kuti saka ndichazoitawo sei, nekuti kuSouth Africa kwandandiri uko vaingoramba vachingoti tichazokudaidza, tichazokudaidza. 3 years dzese ndakangogara vachingoti tichazokudaidza. Saka ndinoda kutenda murandakadzi iyeye Comfort kuti Mwari ngaamuitire zvidhafudhafu pane zvese zvaanoshwira muupenyu.
Imo muno muAmerica mungaziva here kuti muchatora nguva yakareba sei muchirapwa?
Pane chirongwa chekurapwa mukati menyika ino hatisati taziva kuti wachatora nguva yakaita sei vachindirapa.
Mungapawo kurudziro ipi kune mamwe madzimai ari kutarisana nekushungurudzwa mudzimba umo?
Ini ndinongoda kuti kuna madzimai wose vari kunze uku, vana mai wee, mukatoona chete kuti munhu waugere naye munhu anoita zvisakafanira kana kuti munhu uya anoita zveabuse, tiza neupenyu. Nekuti havasi vese vanhu vanozorarama. Tarisa zvandiri nhasi izvi, tarisa zvandiri nhasi izvi, variko vazhinji vari kushungurudzwa mudzimba uyu. Tizai neupenyu muchararama, nekuti mwana wavamwene haasi mwana wamai wako.